Kunyange hazo mutambo wecricket wasandura vatungamiriri veZimbabwe cricket. Ukasandura zvekare vararidzi pamadiro, hapana chiri kusanduka pakuzvambaradzwa kwechikwata chemachevrons, icho chatarisana zvekare nenjodzi yekutadza kuenda kumakundano e-2019 World Cup. Musi wechipiri, machevrons akakundwa nevashanyi veWest Indies nemaranzi zana negumi nemanomwe mumutambo wavo wekutanga wematest, izvo zvasiya vateveri vechikwata ichi vachidaidzira kuti vatambi varipo pari zvino vakoniwa vochipawo vamwe vatsva mukana. Kunyange hazvo Hamilton Masakadza, Graham Cremer, Brendan Taylor naShaun Williams vakakwira muurongwa hwevatambi hwakabuditswa neveInternational Cricket Council nechitatu veruzhinji kusanganisa vaKingston Marange havasi kufara nematambiro ari kuita machevrons sechikwata kunyanya pamutambo neWest Indies.
Matambiro avakaita maresults ndo aita kuti vanhu vasavafarire, kunyanya vari kugunun'una performance yavo was not good.
Chikwata ichi chatadza kukunda kana mumutambo mumwe chete wematest kwemakore maviri apfuura. Mutsigiri weManicaland Mountaineers vatsingirai miti vanoti zvave kuvaremera kuenda kunhandare kunoona chikwata ichi chichitamba.
Isusu semasapotazi ecricket, cricket toera zvikuru, asi kana kuiona iko zvino hatichaoni.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushayiswa mukana wekuona zvikwata zvepamusoro zvekune dzimwe nyika, izvo zvisisade kushanya muZimbabwe nekuti hapasina chavanowana kana kudzidza mukutamba nechikwata cheZimbabwe. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Zimbabwe yasandura vatungamiri veZimbabwe cricket, kukauya varayidzi vakawanda vachisiyiswa basa, asi zvinhu hazvisi kusanduka zvichireva izvo kuti dambudziko riri pavatambi avo vari kuremerwa nemutambo.
Zviri kutodiwa kutobvisa kubvira kumakochi vatambi vacho. Izvinezvi takutodawo vapfanha vechidiki. Ndinoona ndokutoti tienderere mberi nekuti vanhu vari pava haiwa vaneta vakwegura, takuda vapfanha vechidiki.
Vamiti vanoti zviri nani kupadza chikwata chiripo kovakwa chimwe.
Pane basa rekuti vaiti chero chero, either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana zvikwa vamwe vakuwedzerwa vanoti gune chakawanda chaizvo muno munyika 30 million.
Mutambo wechipiri wemachevrons neWest Indies uri kutanga musi wesvondo, apo captain wechikwata ichi Graham Cremer avimbisa shanduko mumatambiro avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.